I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic.
Pamberi pevanhu vose vakaungana pano, uye ndichitenda kukura kwebasa guru riri pamberi pangu semutungamiri wenyika yeSouth Africa. Ini, Matamela Cyril Ramaphosa, ndinotora mhiko ndichitsidza kuti ndichazvipira kunyika yeSouth Africa, ndichitevera nekuremekedza bumbiro remitemo renyika nemimwe mitemo yose zvayo yenyika ino.